Kunyangwe hazvo Dynamos yakakunda Highlanders nezuro mumutambo waidaidzwa iwo kunzi Battle for Zimbabwe, pamwe nekuenda pamusoro-soro pamakwikwi eKasolaga Premier Soccer League. Vanongorora zvenhabvu vanoti vatsigiri veDynamos vasadziirwe vachifunga kuti vatotora mukombe sezvo hondo isati yapera. Dynamos yave pamusoro nemapoints makumi mana nemasere yakainzana neHarare City asi iri pamberi nekunwisa zvibodzwa zvakawanda. Asi mutsigiri weCapes United vaJivas Machaya vanoti shasha yegore rino ichazivikanwa chete musi uchapera mitambo yemakwikwi aya.
Both team Dynamos and Highlanders still have the chances to do. There's no one team is which I can say is ahead. We expect them to go to the wire.
Vaimbotambira chikwata chemaWarriors vaStanford Sticks Mutizwa vanoti ivo hondo ichiripo pazvikwata zviri kutungamira. Vamutizwa vanoti vari kufara zvikuru sezvo makore apfuura panguva ino Dynamos ingada yatotora mukombe sekunge yaitamba yoga.
Korea saya unoona kuti Dynamos maybe inenge yasiya timu kana kuti ne 6 points uchazoona kuti iri kumhanya yega. But nguva ino pane chino chinhano tiri kuona pamatimu mashanu ese anenge ane tarisiro yekuti anogona kutora mukombe iwoyo.
Makundano egore rino akaoma zvikuru sezvo zvikwata zvitatu zviri kutungamira zvakasiyana nepoindi imwe chete. Asi mitambo pakati peHighlanders neHarare City muRufaro Stadium pamwe nerwendo rweDynamos kuLivhevhe kunotamba neChicken Inn zvabuditsa pachena kuti angangotora mukombe uyu ndiani. Vaimboridza pembe muPremier Soccer League vaSam Hamandawana vane maonero avo pamaperero achaita mitambo egore rino.
Zvikwata zvitatu bedzi ndozviri kukwidzana zvakanyanya tichitarisira Dynamos pamusoro kuchitevera Highlander kwozouya Harare City.
Zvakamira zvakadai vaAndrew Rhodes vanoti ivo pakugumisira Dynamos ndiyo ichatora mukombe uyu.
Dynamos of course are looking from experience, especially when it comes to this time of the season when the league is about to end. They keep the momentum of winning.
Dynamos ndiyo yatora mukombe uyu makore matatu apfuura uyezve muraridzi wayo Kalisto Pasua ari munzira yekunyora gwaro idzva munhabvu muZimbabwe rekuve murayiridzi wekutanga kubva muna 1980 kutora mukombe wePremier Soccer League wemakore matatu akateverana. Chikwata chatora mukombe uyu chichawana mari inoita iyo zviuru makumi manomwe zvemadhora, uyezve chinowana mukana wekumirira nyika makundano eCAF Champions League egore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.